pas vrai.
Good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk Diaspora Forum, where we discuss issues affecting Zimbabweans in the diaspora. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington, D.C. this Wednesday, January 18, 2023. I'm your host, Jonga Kandemiri. Tonight we are talking about what is happening in South Africa, where Operation Dudula members are threatening to camp outside schools across Gauteng province to prevent undocumented foreign children and teachers from attending school. Last week, the group evicted at least 22 blind Zimbabwean nationals and their families, together with hordes of other foreign nationals from a building in Johannesburg, forcing them to scavenge for food, clothing, and other basics while their children missed the school. Patriotic Alliance Party President Gayton McKenzie took to Facebook to call for the children of foreign nationals to be refused entry to South African schools, saying if the Department of Education fails to do that, they will do it themselves. However, the Department of Education insists that no children should be expelled from schools under any circumstances, even if their Zimbabwe exemption permits or those of their parents are terminated come June 30. Most schools opened last week in South Africa, but parents have questioned how their primary and high school children will remain alone in South Africa if the parents are ordered to leave the country. Those in grade 12 also face a precarious situation as they could find themselves heading to Zimbabwe 6 months before their final matric exams. Ongu, vadiwa watereri, tunokugamuchira nemufaro muchirongwa chedu, chatinotarisa zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Nasi tiri kutarisa nyaya yechikwata cheOperation Dudula cheSouth Africa. Pamwe nebato rePatriotic Alliance, avo vari kuti vacharambidza vana vekune dzimwe nyika vari muSouth Africa kupinda muzvikoro. Takaona svondo rapera chikwata cheOperation Dudula chichinzi chakatogarira kune zvimwe zvikoro chichivharira kuti vana nevarairidzi vanenge vasina magwaro ekuvabvumidza kugara munyika iyi vange vasingapinde imomo muzvikoro, zvichireva kuti vana vanga vasingakwanise kunge vachipinda muzvikoro musi wavhurwa zvikoro. Uye chikwata ichi chakatoimbisa kuti chichagarira muzvikoro zvose zviri mudunhu reGauteng chichirambidza vana nevarairidzi vasina magwaro kupinda muzvikoro. Iro svondo rapera, takaona zvakare chikwata ichochi chichidzinga zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvinosanganisira zvekuZimbabwe zvisingaoni zvaigara pane chimwe chivakwa muJohannesburg, izvo zvakakanganisa vana dzidzo yavo uye kushayisa vabereki vavo chikafu nezvekupfeka nepekugara pakanaka. Ukuo mutungamiri webato rinopikisa muSouth Africa rePatriotic Alliance vaGaitwen McKenzie vakanyorawo padande mutande reFacebook vachikurudzira kuti vana vane vabereki vekunze kweSouth Africa varambidzwe kunge vachipinda muzvikoro. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo bazi redzidzo munyika iyi rakazivisa kuti hapana mwana anodzingwa chikoro kunyange hazvo magwaro ake kana ivabereki vake eZimbabwe exemption permit akaguma kushanda mukupera kwachikumi wegore rino. VaTerence Carler vanove mutevedzeri wemukuru mubazi redzidzo vakaudza vatori venhau svondo rapera kuti nyangwe zvodii hapana mwana anofanirwa kunge achirambidzwa kuwana dzidzo. Totarisa kuti nhasi tinaani vadare vedu kuti tinge tichikurukura nezvenyaya iyi. To help us discuss this issue, we now have Mufundisi Richard Moyo, who is a Zimbabwean community leader based in South Africa. Mufundisi Moyo, togamuchirai kuchirongwa chedu.
Ndinotenda kuva nini muzvara nhasi. Baba vakandimiri ndirokwasai nebasa guru. Echirongwa nevatere veStudio 7 chigore dzvara 2023 Happy New Year, vana veZimbabwe, pamuri mose, the whole world.
Tinotenda zvikuru mfundisi Moyo. Mfundisi Moyo, mungatudza kuti zvinhu zvakamira sei muSouth Africa kunyaya dzechikoro nokuti tinoona kuti svondo rapera chikwata cheOperation Dudula chakazivisa kuti chiri kutora matanho ekurambidza vana pamwe nevarairidzi vasiri zvizvarwa zvemuSouth Africa kunge vachipinda muzvikoro chakavimbisa kuti chichange chivhara zvikoro kana kugarira pamikova yezvikoro mudunhu rese reGauteng zvichiona kuti vana nevarairidzi vasiri vemunyika iyi vasina magwaro anovabvumidza kugara munyika iyi havapindi muzvikoro izvo kana muzvivakwa zvakamira sei?
Gai nditaure sezvo tiri muno muGauteng kuPretoria. Nauye bato resango reOperation Dudula nepati yepatri kuti frand inotungamirwa nababa Makenzi. Operation Dudula mungori musangano rokungoita noise ruzha nori poga poga vanhu vanogara vachivhiringa vana veZimbabwe vachivhiringa vanhu vose. Vanhu ava havana kunyeya zvakuwanda vanhu vashoma asi vanoita madiro vanokwira vachidzika. Chii chinhu chakaipa zvikuru kana vanhu vachidzidza tikatarisa zvikoro zvizhinji zvevana vana veZimbabwe nevamwe maforeiners vanoisa vana vavo maprivate vanonga vachitobhadhara mari. Saka Operation Dudula ipati musangano uyauya unoda wakafana musangano wematourist akafana na ICC. Saka kuita kwavo chiitiko chinotambudza uye futi chinorwadza kati chizvitarisa sevafundisi chinorwadziwa zvikuru nekuti kufamba kwevanhu pasi penyika dzose hazvina kutanga tiswa neZimbabwe tikatarisa majenereshen nemajenereshen mushoko raJehovha Mwari vanhu vanokodzerwa kana vachinge vatambudzika vaende kune dzimwe nyika chere iye Jesu Kristu mwanakomana waMwari wakauya muno muAfrica kuIjipiti vaIsraeri vakabvawo kuKenani vakauya futi kuno kuIjipiti iri nayo kuti vatsvage kurarama. Saka tichiona musangano yakafanana Operation Dudula naMakenzi vane nzara yeutungamiriri vachitaura zvakafanana nezvizvi zvino zvinotitambudza asi tinoziva kuti zvinhu zvinowanika pasi penyika tiri mushoko raMwari tinoverenga vari kuvatungamiri vakanga vachidari vaidzinyirira vaiuraya vakanga vafanana namambo Herodi vakafanana namambo Faro.
Asi tinoona kuti bazi redzidzo muSouth Africa riri kuvimbisa vabereki nevadzidzi kuti aiwa mutemo haurambidzi mwana kunge achirambidzwa kupinda muchikoro. Unoti chero mwana kunyange asina mapepa anofanira kunge achiwana dzidzo. Zvii zviri kuitwawo nehurumende kusimbisa mutemo iwoyo muzvikoro?
Sekutera kwamuri kuita zvatinoziva kuti yalo inotaura kudero kuti munhu wese senyika ine South Africa inoti munhu wese ane kodzero yekudzidza anokodzere kuita zvaanoda mukati menyika yendo tachinzi Republic of South Africa. Vari kuzama kutaura kuzama kuvaonesa asi minyeye kuti vanhu ava vanhu vaya vaya vasingatereri mitemo vasingatereri kuti vanongoita zvose zvavanoda tichibvabvunzwa nomunyika ine South Africa vanhu vaya vaya vane freedom yakanyanyisa zvokuti vanogona kupisa chiri zvivakwa zvakakosha vanogona kupinda papinda pazvo makaona pagore riyariya vakapwanya kuraya KwaZulu-Natal neGauteng vachiluta. Saka vanhu vemunomo vanhu vasina brain.
Handizive kuti mungada kuti mumbotsanangura here zvataa tichikurukura izvi nerurimi rweZulu kana Ndebele mufundisi Moyo.
Ya ngiyathokoza khulu ya nani kuti ngikhulume into ngiyikhulumayo mangikhuluma ngendaba ye-Operation Dudula nepati yepati yofanzi le yayidoswa phambili ngubaba uMakenzi. Ihlanganiso ye-Operation Dudula inova ihlangano ifana nehlangano yama-tourist ihlangano leya or yama-ICC yokuthi vathanda ukubuko vathanda ukuyenza izinto ngendlela bafuna ngayo mara into leyo bayenzayo into endikhulu kwamambala ibini masiyibheka njengabafundisi sizawusongikhulu ngendlela yokuthi hayi ukuhamba kwabaphalali akuzange kuxhome ngadi wonke umuntu amazwe wonke phasini mazombe anamaforeina even emandulo even masafunda ibhayibheli even uJesu Kristu ngokwakhe even abo Mosi vasuka ngale babuya eEgypt ngesikhathi sendlala bazalelwa lana baphilela lana mara bagcina basogolisa. So indaba yaphasini ayisindaba yokuthi lovelaphi lovelaphi. Even masibona umudosi phambili wepharty uMackenzie uhlala ngale eNorthern Cape, into ayikhulumayo siyambona umudosi phambili wafana nobaba uHermann Mashaba ngesikhathi sakhe sakhe lo baba umuntu loya ufuna ukubukwa unendlala yamandla yokuthi mhlawumbe mangayenza lokhu mhlawumbe ngizokuthatha amaphesenti amancane. So into efanele ayisinto sijabulelayo, sazi ukuthi ilizwe leli le-South Africa linikeza wonke egunya ukuthi wonke umuntu fonte athole ifundo. Mara masikhuluma masitsheja, sazi ukuthi abantu belizwe leli ngaba abantu laba bangakhona ukulawuleka, vele i-freedom ikhona ma abantu balana abakhona ukulawuleka. Uyawabona bangena ezikolo batshisa ezibhedlela even izakhiwo kuphina kuphi babhidliza nentolo bathathela abantu izinto. So into efanele ayisinto sijabulelayo, sonke abantu sihlale ngokuzwana ngenxa yokuthi uhamba kwephi njengabantu baseZimbabwe or njengomuntu wonke ophasini. Hayi ukuthi kuthoma thina, even iBhayibheli yatsho ukuthi ma umuntu asongola anendlala uyafana nenyoni iyasuka lapha aya ngale ayofuna ukudla. So the first sibona izenziwa lana kwilizwe leli, even nomdosi phambili welizwe uyazama kubatshela indiyeko ishokuthi nyenze sonasonaso, mara abantu balana ngokwabo abalaleli. Even masinde ihlangane ye-Open Radio Dula abantu bayisiwa basa abantu baningi kangako, mara inobagrupu encancane abafiki naku 2% mara kari ningi ma bakhuluma into ungathi iyaduma umhlabeni wonke jikelele. Ngiyathokoza.
Siyabonga baba. Thank you so much. That's Mufundisi Richard Moyo, who is a community leader in South Africa. He's from Zimbabwe, and he was explaining what the group Operation Dudula is doing, and he equates it to a lawless group, just like the ISIS groups that are putting the laws into their own hands and doing whatever they like. But the question is, why is the government of South Africa not taking action against Operation Dudula? I think that remains to be answered by the authorities, because if they know that this is a lawless group and is doing this illegally, then the law should take its course. Ndodzoka kwamuri mufundisi Moyo. Tirikuona kuti magwaro ari kupera kushanda muna June, kupera kwa June. Zvichireva kuti kana pasina chashanduka, vabereki vevana vari muzvikoro ivava vanenge vakufanira kunge vachidzokera kumusha. Asi hurumende iri kuti hapana mwana anofanira kunge achishaiswa chikoro nekuti haana magwaro. Zvichireva kuti mwana anogona kusara achidzidza. Munoti ine danho iroro?
Ya baba wakandi mili nawe kafana iyoyo I make sense. Tadaswa nichi kuti kuvana veZimbabwe vose vakaterera pasi rose pachirongwa chino che Studio 7. Wongu magwaro ari kupera muna June, asada kuti vaudze ngatisapera tariro, ngatirambe tichinamata. Nokuti patasvika apa tafana nenguva ya Moses akalida vana veIsraeri vasvika pagungwa kuti vavambuke, nekuti vakautanga kupopota kuti vodi, asi Mwari vanoziva. Nawo ipo ndeyekuti hazvigoneki kuti vabereki vaende kumusha vasiye vana munomo. Zvakafanana nenhau dzatinogara chiona paungano kana parufu paipaya, kuti munhu anoti vana zvavasara vavanhera ndichavasapota, ndizovada ndizovada, asi kana zvinge zvapfuura pavanhu vatengesa. Saka nhaya iripo ndeyekuti hazvikwanisiri kuti vabereki vaende kumusha, nekuti magaranta vana veZimbabwe munomo, vana vakawanda vanogara mumalokeshoni akasiyana siyana, vanenge vachida transport ino chikoro kuva every week, vada futi rendi, vada futi zvechikafu, vada zvose izvozvo, uye nokubhadharwa rendi. Saka ndiani anogona kuzovaitira zvakafanira? Saka kuita kwegovernment kwava kufunga nako hakubatsiri chinhu, hakuna musoro, hakuna futi sense. Asi zvinoratidza kuti kutaura kwavo vachiti vana ivapatwa dzidzo zvinoratidza kuti pane humwe urongwa wangagona kuita kana kuti pachagona kuwedzerwa, nekuti ndo pane tarisirweni ifu ndo patiri kunyengeterera. Kudai Mwari vokudenga vakanzora vanhu vavo tsi kunzwira kavakaitawo vana vaIsraeri, sekunzwira kavakaita vaSamaria pavaitambudzwa nevaMidian, sekunzwira kavakaita panguva yemuprofita Erisha vanhu vasina chekudya vashungurudzika panguva yasi Jehovha vakauya nezano vachitaura naye kuti ufu wakatsetseka uchatengeswa nechiuranda kunyange vanhu vakazviramba. Asi Mwari kudenga
kaita
kuvarume vakanga vane maperembudzi musango.
Ndinotenda mufundisi, rambai muri parunhare. Titore muteereri wedu wekutanga, tina mukoma Love More Moyo. Mukoma Love More Moyo, makadii? Muri kupi mkoma moyo?
Ndiku Pretoria kumamelodi.
Pretoria mamelodi.
Yes.
Nyaya tukurukura mainzwa hii. Tinotenda chikukuru kuti zaidi ndimaitwa zvakare mutere rwedu wekutanga kupinda muchirongwa. Tipeiwo tinzwe pfungwa dzenyu pamusoro penyaya tukurukura.
Panhau yezvenhau dzemapemitis. Nhau dzemapemitis dziri kutitemesa musoro isu tiri muno muSouth Africa muno. Nokuti izvi mukatarira chero muzvipatara chamo chambo tiri kupromisa kuti tisapinda mukunge tisina mapepa iwawo. Vakubana veoperation tulava vari kuuya vachitivhiringidza vachiita zvezvavari kuita. Especially madzimai awo ane pamuviri awo vari kushungurudza muzvipatara noda kukushayawa mapepa iwawo. Zvokuti hatizivi kuti kusvika muna chirungu tichange tiri pabvi.
Asi tichiona bazi redzidzo muSouth Africa, Department of Education, iri kuvimbisa kuti hakuna mwana anozotariswa kuenda kuchikoro nekuti haana mapepa. Zvichireva kuti kana vabereki mapepa enyu akapera kushanda, munogona kusiya vana vachienda havo kuchikoro kusvika vapedza. Munotiwo nedanho iroro?
Ndinoona kunge zvisingafambirani nokuti isusu mukunge tisingachagoni kusenza kana muSouth Africa. Zvinoreva kuti vana vedu havangagoni kusara muno vachienda kuchikoro isu tisiri muno. Zvinoreva kuti nhau dzavo dzavari kutaura hadzisi kufambirana. Nokuti vana havangasari isisi zvisingatibure nokuti hatisina mapepa. Zvinoreva kuti kudzinga isu kudzinga naivo vana vechikoro.
Uyakuluma baba, munotaura here? Munokuluma futi here?
Ndinotaura zvino kuluma.
Kulumani baba. Pindurai tizwe mvunzo iwoyo watabvunza nyaya takurukurai.
Okay, nyiti. Nisho kuti mava ngatsotsa china avazaila South Africa. Nimeqinisa kuti navantwana vethu vazovatsotsi navantwana vethu ngoba angeke sishiya abantwana vethu la eSouth Africa. Fanele sihambe nama vatsotsa la. Nisho kuti ukutsotsa china avazali vatsotsi navantwana vethu.
Yes, then Mr. Moyo, I wanted to know whether you are free to remain on our show.
What?
Makasununga ere kuramba ini muri pachirongwa izvozvi kana makasununga tinogona kunge tichishova rinemi tichikurukura.
Alright.
Okay. Saka bata izvenyu. Thank you gentlemen for joining us tonight. We really appreciate your input. Let's take a short break. Please don't go away. And Mufundisi Moyo, please also haikona kuenda. Don't go away. Nekuti tinoda kutinge tichiramba tichikurukura nyaya iyoyi pamwe chete namukoma Love More Moyo vari muPretoria, nokuti tiri kuona kuti nhasi Pretoria yakabaka. Mufundisi Moyo ndeve muPretoria, vaLove More Moyo ndeve muPretoria. So please don't go away. And you listeners and viewers, remember that we are talking about what is happening in South Africa. Please don't go away.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
For those just joining us, this is Live Talk Diaspora Forum, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. Today, we are talking about threats by Operation Dudula and Patriotic Alliance Party of South Africa to stop children of foreign nationals from attending classes. We are streaming live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We are also live on YouTube, VOA Zimbabwe. And now it's time to go back to our guest. We have Mfundisi Richard Moyo, who is a community leader and also a caller, Mr. Lovemore Moyo. Oh, now I have just realized that it's a Moyo affair, Mr. Lovemore Moyo and Mfundisi Moyo. I thought I'm going to go to Mfundisi Moyo. Mfundisi Moyo. Mfundisi Moyo.
Baba Magadi.
Yes.
Baba Murisei, na anda kuto. Nani kinakiri kwa niyo voice yenyu.
Jai watilo tenda. Chakanzi kwa urumende, yes, Zimbabwe, kuburikiti zane muzinda, we Zimbabwe, South Africa, wachivimbisa kuti waka gazirira, kuti wange wachibasira wana we Zimbabwe, wanda kuzokera kumusha, uye muzinda, wanga uchitanga kuita urongwa, kuti waparure chirongwa, chekuona kuti ndeva nani, wangada rubatsiro, wanda rubatsiro, wanga waida rubatsiro, uwe mtu uupi. Zimbabwe, mungata ura pa msoro pashu.
Regaendi kwa nchiti, sometimes our government is vanofunga sevana. Kutara kwavo akubatiri chino, avana chini chavanga batira vana we Zimbabwe ya udaro. Nutika teresa kumusha kwacho, kuno wantu daru batiru waka wandisa. Varimu Zimbabwe yoso, wadaru batiru, wada yeopi. Kungungo tauro, wakafane munu, wazoto nambori wa zezo, wakafane kuti, muna nutika na afirwa. Kano simuka pa chacho ndani cha singita wana avo sendezo wabatari wa zazo zizi koro zizi kuna kutabudi kwa mativi ino kone kwa asipa nukua 2 days 3 days wapira nike Zimbabwe haigo nukubatari wano pachayo nukuti ainaka na marizosis ainaka na chino rangara yekwa nguwa zima COVID-19 wanawe Zimbabwe waita mbrolu zinu zili nika zekunze waka wachanza kwa batira wazo batira wari kubi South, South Africa wana Zimbabwe yedi ose harimu South Africa ashito batira yu government government yedu inongo taura inika singa zari kwa mbrolu niri wizi mbrika na vashida haro kutava nwezi tina wagamu chida tiwa pa shukuti yu shukuti yu shukuti chicha wano pa wanawe Zimbabwe wanawe Zimbabwe yu nguza nchukuti umusa vimba ni ngano ze chembiri za kadai nulikana maka vimba na azumuka fara kunyika kwedi ya Zimbabwe hakuna chimuko for now matambu ziko oga saka government yedu kutawara kwavo kukuda kukuvara ikumeso nukuti nyika pachaye ya dona muna chirimu varimu nyika wano safa imasivu sevens ana mari ana mari nga chitambu zika so what about variku nze vanozi wapatrele government yedu hii government yes nabasa rangarai kutuwe mapemiti wa vava haruku pera paka muna 2020 uguraka pera vai badala mapassport papu munuwe $318 but utanga goriru la pera anga kundu 120 wati vanuwe mapemiti vai biru wa muka time nyike Zimbabwe dai vai tanga kuzosira mari ye vanu wakaputua mapemiti ni $300 in the IPC kuma $400 kuma $500.
Mm-hmm. Thank you so much Mfundisi. Regaiti nguwe kuna Love Momoyo. Vamoyo, mchiripo kwa parunare.
Iripo.
Nduna kuti mundi pindure, nukuti ini ndevele yangu, andizo nya sotsesi nurasa, ndiye nchida utaura, ndufunga ino vea, wandisa nguwa yungwe chete vea, da kubuda yese one time. Saka nirukumbira kuti mbunzo wangu mpindure ni ndevele kuti chakani kwa urumende ichi taura kuburikiza ni embassy South Africa kuti waka gazi za kubatira wanoda au kuzukira Zimbabwe uye embassy hiru kuita kugazira audit ya utu wanokuti wanga nwanda kuzukira kumusha wanda kubatira wane mtu uipi mungandi batira wakutisa na mkura hizu mindurenyu nende vele pa msoro pesho kwa hiru
mina mbona nati ukuruma kwa waloku ukuruma jansi kwa umuntu loyo afuna uti abantu babona ngathi umuntu lo uyenza into yengcono mara manpeyile ngibona ngathi angithi lokho kwakukhulunywa ngomfundisi lokho athi yena ibantu labo bafuna ukuboniwa ngamanye amazwe bakhuluma ukuthi bona bayakhona ukwenza into le ngcono mina ngibona ngathi ayikho into le bangayikhona ukuyenza ngoba khona manje ngasuka ekhaya mina ngo November last year ngishiye abantu basokola ngale bafuna isizwe enenge ende bakhala ngokuthi kunamadona amanye saye aza afuna ukuthi ayenze njani abasize abanikele ukudla yona i government iyala ithi yona iyakhona ukunikela abantu ukudla iyakhona ukwenzela abantu into yengcono mara ukusalayo ayikho into leyo esayibona abanikela abantu izinto so into leyo bayikhulumayo la ukuthi bafuna ukusiza abantu laba la eSouth Africa bona ngathi ukukhuluma nje kusho kuzophela nje ukukhuluma ngoba bayenzela ukuthi babangakhulumi into leyo bayikhulumayo abantu babona ngathi abantu bangcono then bakwazi ukuthola amavoti so mina angiboni ukuthi into leyo bangayikhona ukuyenza.
Thank you so much, Mr. Moyo. Please do stay on the line. That's Mr. Love Momoyo, who is in Pretoria. He says he does not think that the government will deliver. And he says it's part of the campaign gimmick because of the coming elections. Professor, because we are trying to reach out to Professor Mukonza, but we are failing to get through to him. So that's why I'm saying Professor, but let me go back to Mufundisi Moyo. Mufundisi Moyo, tinoona zvakare kuti kuvana veZimbabwe vagara vari muSouth Africa, vazhinji vanga vasati vagadzirira kudzokera kumusha, tichitaura kugadzirira kwekuti vanhu vanenge vawaka pekuti vakadzokerai kumusha nhasi vanowana pekunosvikira vachipinda nemhuri. Zvichirewo kuti idambudziko rimwe rinoda kunge richigadziriswa. Ndo zvinhu zvinganzi here vanhu vangatarisira kuti vangabatsirwa nazvo nehurumende pekugara, pekusvikira nezvimwe zvakadaro?
Ya baba wakandimire mashoko amataura mashoko makuru akakosha zvikuru, tinotenda Mwari nemashoko iwawo amutaura. Zveshuwa pane basa guru kuvana veZimbabwe vakawanda. Ndaishuvira kudai Mwari airopofadza kuti paiwanikwa zvinhu zvirongwa zvakafana zviri mberi mberi kana zvemupama zvemugovera zviya. Vana veZimbabwe vakawanda, vazhinji vavo havana pekutangira, havana musha. Vakawanda vakauya kunoku kare, vamwe vakavarayirwa. Tiri vafundisi tinoona zvakawanda vana veZimbabwe vachidzoka, vamwe vashaya vachindovigirwa mumatende, vanongokomberedza, vanopesa chituko vari vafundisi kuti hamuna zvinodzidzisa. Saka government yedu haingazogoni kusvika ichivakira vana ivavo dzimba kana kuvabatsira. Kuya ukuya kuchimanimani vakakundikana, vaikundikana. Saka government haingazvikwanisi izvozvo. Saka ida kundiyambira vana veZimbabwe panguva iyo yapera taura dai maikwanisawo kuvaka kana ka one room zvako, nokuti zvinhu zvinorema nhasi uno zvinorwadza kuti makudzoka kumba hamuna pekusvikira. Zvinoita kuti vanhu vazopesana kana kuti vazorambana nenhau iyoyo. Saka vana veZimbabwe vakateerera, ndinokuyambirai zvikuru kuti musanakirwa dzimotokari hongu. Tinoona vane dzimota dzakanaka dzakawanda, munogara mimba dzakanaka muri kuroja, but zvose izvozvo kana zvichinge zvadai zamaiwo kundovaka padiki cherehwane rumuzvai, nokuti zvinhu zvinozonyadzisa. Maakudzoka musina chino, maakudzoka musina pamakabata, kana kuti mudzimai anenge akusara iye baba musi mumashaya. Saka zvadao ndikuyambirei, regai kuvimba negavhumendi yedu. Rikana makavimba negavhumendi muchabatsirwa kumusha, kunotoda vakawanda kuda rubatsiro kuzvipatara. Vanhu vari kushayiwa mushonga, vanhu vari kushayiwa madhokuta, vari kushayiwa zvakawanda wanda. Saka gavhumendi yedu yeZimbabwe chai yakaremerwa, yakasenga overload yeZimbabwe, yakatosenga mutoro mukuru varida kuzvisa. Saka haingakwanisi kubatsira vanhu veZimbabwe kuti chakuvakirai dzimba. Mukasazvifungira kana kuzvitsenjerera mangwana munochema ndimi ini zvaita chishore. Saka vana veZimbabwe vakai pamunogona kana ka one room zvako, nokuti zvinhu zvakaoma, hazvisi nyore semendi zvayo. Munongokorokoti munongotsvaga tsvaga mukatembo mazenge mashanu muvaka one room.
Thank you so much, mufundisi, rambai muripo. Mr. Moyo, Mr. Love Mo Moyo, your last word. Ishoko ripi ramungasiyira vateereri pane ino nguva tichitarisa iro dambudziko rekuti vana vari muzvikoro mazepu akusvika pakupera, vabereki votora danho ripi, hurumende iri kuti munogona kusiya vana vachidzidza, zvii zvingaitwa, zvii zvamungataurira vateereri inisindevele?
Hai, ndinogona sekuti vabereki vane vana vari munomo muSouth Africa, inisemi mwana wangu ndakatombindira kumusha muna December, ndikati anopinda chikoro ukokoko. Sokuti vanhu vakabata mashoko anotaurwa nehurumende vakamaisa maoko, vakati ashuwa zvokwadi hurumende ichatibatsira vana vedu vachadai, zvokwadi vanhu vachasvika kumusha, especially pavana vari kupinda muno muSouth Africa. Ndiri kuona pane vana vakawanda izvizvi vari kukona kana kutaura tichiona yeyo varikona kutaura zvizvikumusha varikukonewa vabereki vacho futi vava nemakore nemakore kumusha havana kupuka vakavaka zvinovati vakadzimba munomu vana
nguva dzava dzapera nguva dzava dzapera vamoyo. Thank you so much to Mr. Love Momoyo. And we also heard from Mufundisi Richard Moyo. It was a Moyo affair. And not forgetting you listeners and viewers out there, this is Jonga Kandemiri in Washington, D.C. saying good night.